manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare maniro anasi kuri musi wechitatu chikunguru 1 2020 Makatirira ku Studio 7 nepinyure nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu diri mu Washington DC ndichiti Hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakakwira nechipiri kusvika pamazana mashanu nemakumi mapfumbamwe nemumwe kana kuti 591. Dzimwe nhengo dzeMDC Alliance dzinodzingwa zvakare mudare reparamende.
Grace Mthandwa aive munyori mukuru, munyori angasingasese, angasingashike kunyora nyaya dzakasiyana siyana. Munyori akakwanisa kunyora nyaya dzematongerero enyika, akwanisa kunyora nyaya dzekunetsa kwaitika zvino muZimbabwe, kunyanya panguva yakatanga kare yekutorwa kwemapurazi. Varungu nevamwe vanhu vachiurayiwa kumapurazi ikoko, Grace aenda achinyora nyaya idzodzi.
Mutori wenhau ainge aine mukurumbira munyika, Grace Mthandwa, anoshaya. Zimbabwe inorangarira mabasa akaitwa namushakabvu Dr. Joshua Nkomo. Ii ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakakwira nechipiri kusvika pamazana mashanu nemakumi mapfumbamwe nemumwe kana kuti 591. Izvi zvinotevera kubatwa nechirwere ichi kwevamwe vanhu gumi nevanomwe. Pavanhu ava pane gumi nevatatu vakabva kuSouth Africa, vatatu vakatapurirwa munyika uye mumwe chete akabva kuBotswana. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vanosvika zana nemakumi matanhatu nevaviri kana kuti 162. Vafa kusvika pari zvino vachiri vanomwe. Vanhu vavhenekwa chirwere ichi munyika vadarika zvuru makumi matanhatu nezvinomwe nemazana manomwe nemakumi mashanu nevashanu kana kuti 67,755. Vanhu vakavhenekwa nezuro vaive mazana matanhatu nemakumi mashanu kana kuti 650. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vasibusiso moyo nhasi vaudza komiti yeparamende kuti hurumende yakapa mizinda inoimiririra pasi rose zviuru gumi zvemadhora ekuAmerica pamuzinda wega wega kuitira kuti igadzirise matambudziko anosangana nevashandi panguva ino yechirwere cheCOVID-19. Godwin Mangujga anotipanya inotevera.
Vachipa humbo kukomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika pamusoro pemararamiro arikuita vamiriri veZimbabwe kunze kwenyika, vamwe vabvuma kuti kune zviuru nezviuru zvezvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika zhinji pasi rese zviri kuda kudzoka kumusha nekuda kwematambudziko ari kukonzerwa neCOVID-19, asi vakati zvizvarwa izvi zvinofanira kubhadhara mari yekudzoka kumusha. Vati hurumende inobatsira pakugadzirisa magwaro, asi vakati vanhu ava vanofanira kubhadhara mari yekudzokesa kumusha semaendero avakaita kunyika idzi. Vati mari endesa kumuzinda yeZimbabwe munyika dzakawanda pasi rese imari yekubatsira vashandi vehurumende chete kumuzinda iyi, kwete veruzhinji. Vayambira veruzhinji kuti vasangotumire vana kunodzidza kuzvikoro zvekunze kwenyika, asi vasingazogone kuzovariritira zvikuru sei panguva dzakaita seino.
Unfortunately, when there is a crisis like this, it becomes a foreign affairs issue.
Kana zvashata sezvazvaita pari zvino, vanhu vanotanga kutarisa kubasi redu reforeign affairs. Mari yatakaendesa kumaembassy ndeyevashandi vedu, kwete kubatsira zvizvarwa zvese zvomuZimbabwe zviri kunze kwenyika.
Vamwe vatiwo pane zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri kubva kunze kwenyika zviri kubhadharirwa nemakambani azvaishandira izvo zvinouya zvichigara mumahotera. Vaimbo vegurukota rezveutano vari munyori wezveutano mubato guru rinopikisa remdc alliance dr henry madzorera vaudza studio 7 kuti hurumende inofanira kuongorora munhu wese ari kuzoka kumusha.
Kodzero yemwana wese weZimbabwe, whether ari muZimbabwe kana kunze, kana angopinda muno munyika ngaatestiwe. Ngatiregei kutarisira vamwe kuti vatiitire basa redu. Ndo basa remari dzatiri kupiwa nemadhona, ndo basa remari dzemataxpayers emuno muZimbabwe. Ngatiitei saizvozvo ndokuti tiwane gwara rokuti tofamba tichienda kupi. Zvino hatitombozivi, tiri kungoita lockdown nyika yese, asi hatizivi kuti izvo epidemic yedu yakamira sei. Nyaya yekungoramba tiri palockdown nokusingaperi inoratidza kushayikwa kwaunyanzvi muvatungamiri vedu.
Mune imwewo nyaya yaitika mudare nhasi, MDCT iri kufanotungamirirwa namuzvare Tokozani Kupe yadzinga nengo sere mudare. Vadzingwa maseneta anoti vaGideon Shoko, vaHebert Sinampande, Meliwe Puti, Kresenzia Chabuka, Phyllis Ndlovu, Spiwe Ncube, Ungana Itafumanei naHelen Sivira. Mune imwewo nyaya mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa nhasi vasaina mutemo wekuvandudza mabasa ekutapwa kwenhau nekuburiswa kwemashoko weFreedom of Information Act. Uyu ndeimwe yemitemo iri kudzikwa nehurumende kushandura mutemo weAccess to Information and Protection of Privacy Act. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Aine mukurumbira munyika Grace Mutandwa ashaya mushure mekurwara nechirwere chegomarara. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mutandwa ashaya nhasi mangwanani mushure mekunetsekana nechirwere chegomarara kwenguva yakareba. Kushaya kwamutandwa kwasiya vatori venhau vakawanda vari mukuchema vachirangarira mabasa emumwe wavo. Mutori wenhau Margaret Chinowaita ati anonzwa kurasikirwa kwakanyanya semutori wenhau sezvo mutandwa anga ari chipangamazano kune vanyori vakawanda vechidiki uye mabasa ake aiyemurika zvichipa shungu kune vamwe vatori venhau kuti vabudirire.
Grace Mutandwa aive munyori mukuru, munyori angasingasezi, angasingasvike kunyora nyaya dzakasiyana siyana. Munyori akakwanisa kunyora nyaya dzematongerwo enyika, akakwanisa kunyora nenyaya dzekunetsa kwaitika zvinhu muZimbabwe, kunyanya panguva yakatanga kare yekutorwa kwemapurazi, varungu nevamwe vanhu vachiurayiwa kumapurazi ikoko. Grace aenda achinyora nyaya idzodzi. Grace ainyorawo zvakare nyaya dzinofadza, nyaya dzainyora pakolamu yake yainziyo Chilling Out, achinyora nyaya dzekuvhisishanya, nyaya dzekwakasiyana-siyana. Tingangoti munhukadzi aikwanisa zvikuru kunyora, ende munhukadzi wekuti akakwanisawo kundikurudzira ini seripota anga achiri mudiki panguva yandakatanga kunyora.
Mumwe mutori wenhau paida moyo muzulu atiwo mutandwa aive gamba munyaya dzekutorwa kwenhau nekuzivisa nyika zvaitora nzvimbo kunyange panguva yazvaive zvisiri nyore kutapa nhau.
Grace Mutandwa mumwe vatapi venhau vechidzimai vakabata basa guru kwazvo munyaya dzekutapwa kwenhau muZimbabwe. Tinonzwa kubatikana nokuti ashayika panguva iyi vanhu vakawanda tava kugutsikana kana kuona nhau kubva pane maWhatsApp ndosofota pasina vane munyero rese munyororo waita. Tinoti ngazorore murugare.
Mumwe akashanda namutandwa kufinancial gazette uye vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vati vakadzidza zvakawanda kubva kuna mutandwa. Vatiwo vanomurangarirawo nezvinyorwa zvake zvaisimudzira kufambiswa kwenhau zvakasununguka munyika.
Aibetsera zvikuru kwazvo pakubudiswa kwemashoko zvizhinji zvatakadzidzawo kwavari. Ndorangarira kuti vakanyora bhuku rakabetserwa pakutsikwa kwaro nevemisa Zimbabwe, bhuku rinotiudza nemafambisirwo anoitwa basa rekutapwa kwemashoko muno muZimbabwe panyaya dzezvikwaniswa nezvishayikwa zviri maererano nekutapwa kwemashoko.
Mutauriri wemhuri yekwamutandwa amai Rosemary Nyahuye vati urongwa hwekuradzikwa kwemufi hausati hwavepo.
Saka tiri pano panhamo takaungana. Grace akashaya nhasi, saka takatoungana takamirira maburial arrangements acho kuti tizive kuti totangira papi. Asi vana vake ane vana vari kuEurope vasiri kukwanisa kuuya. Muno mune vairi vari muno, mukomana nemusikana.
Vamwe vatori venhau varatidzawo kurwadziwa kwavo padandemudande nekushaya kwamutandwa. Pamusoro pekushanda kuFinancial Gazette, uko aive nechikamu chainzi Chilling Out, mutandwa akashandawo kuSunday Mail, kuNewsiana pamwe nekumuzinda weBritain muZimbabwe. Mutandwa uyo akanyora mabhuku anoti Whose Daughter My Child, The Power and the Glory nemamwe asiya vana vatatu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Zimbabwe nasi yarangarira gamba renyika mushakabvu Dr. Joshua Nkomo avo vasvitsa nasi makore maviri nerimwe vashaya. Dr. Nkomo vakaberekwa muna Chikumi 1917 kuSemukwe Reserve kuMatabeleland South, vakashaya muna 1999. Vakambodzidzisa kuKezi vasati vaenda kuSouth Africa kunowedzera dzidzo, kunova kwavakasangana negamba rerisununguko renyika iyi mushakabvu Nelson Mandela. Vankomo vakashanda kuRhodesian Railways, uko vakatungamirira kuratidzira kwevashandi muna 1948. Muna 1962 vakazoumba nevamwe bato reZapu, iro rakazopatsanuka pachiumbwa ZANU muna 1963. Vankomo vakasungwa muna 1964 vakapedza makore gumi vari kujeri regona kudzingwa. Pavakabuda mujeri vakaenderera mberi nechimurenga vachitungamirira ZIPRA kusvika nyika yawana kuzvitonga kuzere. Vakakwikwidza musarudzo dzemuna 1980 bato ravo rikakundwa neZANU-PF yaitungamirirwa namushakabvu Robert Mugabe. Vankomo vakaitwa gurukota rezvekuchengetedzwa kwemukati menyika, asi pakabva patanga kunetsana kweZANU neZAPU. Mushure mekusungwa kwevakuru vebato ravo vakaita savaDumiso Dabengwa navaLookout Masuku vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende, Dr. Nkomo vakamanikidzwa kuenda kuupoteri kuBritain muna 1983 kwemakore mana, asi panguva iyi pakatangawo hondo yegukura hundi kuMatabeleland neMidlands, iyo yakasiya vanhu vanofungidzirwa kuti vanodarika zviuru makumi maviri vashaya. Mauto E5th Brigade akadzidziswa zvehondo kuNorth Korea ndiwo anopomerwa mhosva yekuponda vanhu vasina mhaka kumatunhu aya kubva muna 1983 kusvika 1987, mushure mekunge hurumende yapomera ZAPU mhosva yekuda kuibvisa pachigaro nechisimba. VaMugabe vakafa vasina kukumbira ruregerero, asi vakati iyi yaive nguva yekupenga. Asi mutauriri wavo kwemakore akawanda vaGeorge Charamba vakati hapana chekukumbira ruregerero sezvo yaive hondo. Gukura hundi yakapera muna 1987 pakanyoreranwa chibvumirano cheUnity Accord pakati peZANU neZAPU. Vankomo vakazoitwa mutevedzeri wemutungamiri wenyika pakavandudzwa bumbiro remitemo. Munyori mukuru mudare remakurukota Dr. Mishek Sibanda vaudza bepanhau reHerald kuti Zimbabwe inofanira kukoshesa runyararo nekubatana sezvaikosheswa navankomo. Kunyange hazvo mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakavimbisa kugadzirisa nyaya yegukura hundi pavakatora masimba vachitsigirwa nemauto muna 2017, vakawanda vanoti kusvika pari zvino hapana chavati vaita chinobatika. Mukuzeya nyaya yaDr. Nkomo, tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabenge.
Zuva rino izuva rakakoshera nyika chose, nekuti mukurangarira kwedu vaJoshua Nkomo tinenge tichiziva nekuona kuti havana kungonzi Father Zimbabwe badzi zvemata kanana. Vakatonzi Father Zimbabwe nekuti vainge vari nhengo yaitokwikwidza pakati pedzimwe nhengo. Chakanyanya kukosha ndechekuti hapana asingazive munyika ino kuburikidza even nekunze kwenyika ino yeZimbabwe kuti vatsigiri vaJoshua Nkomo neavo vaigara divi ravaigara reMatabeleland zvichisanganisirawo nekunana Midlands nedzimwe nzvimbo dzakatenderedza vakatambiswa chamutava nhava nevanhu nemauto ainge atumwa navamugabe.
Chikonzero chaiva cheyapa?
Vainge vanenedzerwa nekupomedzerwa zvimwe zvipomerwa zvakawanda wanda, asi vangomo mushure mekushungurudzwa kwenguva yakareba sei, vangomo vakawanikwa vachiisa zvido zvevanhu. Zvido zvevanhu pamberi, zvido zvevanhu pamwoyo pavo, vakabva vazoona zvakakodzera kuti vataurirane nebato ravamugabe. Vachibva vazvininipisa ivo vakatenda kuenda pasi pebato ravamugabe, kunyange zvavo vanga vari nhengo yakazvimirira vakaratidza kuti dzimwe dzenguva zvetsvimbomugotsi hazvibatsiri, zvinopedzwa chete nenhau yakafanana nekutaurirana. Vanongotipa mucherechedzo neyeuchidzo yemunhu anga aine chido chenyika, chido chevanhu pamwoyo. Vanga vari munhu wekuti vakatozomise hondo, vakamisa tsvimbomugotsi nenhau yekuona kuti tingapedzwe, kusanganisira nekutorerwa zvinhu zvainge zviri zvinhu zvemusangano wavo. Tinoziva kuti kwanga kune mapurazi nezvimwe zvakadaro zvavakatorerwa, vachinziko kwakawanikwa zvombo zvekurwisa nyika. Kuda changa chiri chokwadi, kuda anga ari manyepo, tinoti izvi zviri papo nepapo. Asi vangomo, chakakosha ndechekuti vanozongoratidza kuti akanga ari munhu ane mwoyo murefu.
Vamunangagwa vakavimbisa kuti vachataura nyaya yegukura hundi yogadziriswa. Muri kuona sevari kuzadzikisa here chivimbiso chavo ichi?
Dai chido changa chiripo, hazvaitora nguva yakareba seyavapo pari zvino kuti vamunangagwe vange vaita zvinhu zvavakanga vati varuda kuita izvi. Asi zvatinoziva ndezvekuti chokwadi hachirovi. Zvinenge zvichingodiwa nevanhu ndezvekuti dai paunganidzwa vanhu vachitura nhuna dzavo kuboka rinenge ragadzwa nemutungamiriri wenyika, nekuti ndivo chete vane masimba ekugadza zvakafanana nekomishoni.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabhenge vari parunare muHarare. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Spain inyika ine huwandu hwakakurisa hwevanhu vari kufa vari munzvimbo dzinochengeterwa vakwegura vanenge vachirwara, avo vari kufa nechirwere checovid-19. Pane magwaro anoratidza kuti hurumende yemuSpain iri kurambidza varwere vagere munzvimbo idzi kuendeswa kuzvipatara panguva ino, apo kutapuriranwa kweutachiwana hwecoronavhairasi kuri kukwira zvakanyanya munyika iyi. Nhasi China yati iri kuda kuti masangano mana enhau emuAmerica aburitse pachena mashandiro aari kuita muChina. Nyika iyi yatora danho iri senzira yekupindura zvayati zviri kuitwa neAmerica mukumbunyikidza masangano enhau ari pasi pehurumende yeChina. Mutauriri webazi rezvekunze kweChina vaZhao Lijian vataura mashoko aya vachizivisa kuti masangano enhau anoti Associated Press, CBS News, National Public Radio neUnited Press International ane mazuva manomwe ekuti azivise hurumende yemuChina mashandiro awo, uwandu hwevashandi, mari dzainadzo, zvivakwa nezvimwe. Imwe nyanzvi munyaya dzezveutano iri kukurudzira kuti hurumende yeZimbabwe pamwe nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kudzokera kumusha vatevedzere zvakasimba zviga zvakadzikwa nesangano reWorld Health Organization kana WHO mukudzivirirwa kwekutapurirana kwechirwere checovid-19. Izvi zvinotevera uwandu hwezvizvarwa zveZimbabwe zviri kuwanikwa zviine chirwere ichi mushure mekunge zvadzokera kumusha kubva kunyika dzakasiyana-siyana kwazvigere kana kushanda. VaFrank Guni, avo vanotungamirira kambani yeGlobal Health Consultants and Progressive Insurance Partners International uye vachishanda vari muWashington DC, vanoti zvakakosha zvikuru kuti hurumende painotambira vari kubva kunze kwenyika ava ione kuti kunzvimbo dzavari kuchengeterwa kwakashambidzika kuitira kuti kusatapuriranwe chirwere checovid-19. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kusangana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navaguni kuti tinzwewo pfungwa dzavo pamusoro pechirwere checovid-19 charura pasi rose.
Maonero atiri kuita kuwanda kweutachiona muZimbabwe, zvatiri kuona ndezvekuti vazhinji vari kubatwa vaine utachiona hwecovid-19 vanhu vari kubva kune dzimwe nyika vachidzokera kumusha. Zvino Zimbabwe chekutanga ine dambudziko rekuti haigone kuramba vana vayo vari kudzoka vega kana kuti vari kudzorwa nedzimwe nyika inofanira kutoti ivatambire, asi chakakosha ndechekuti mukuvatambira imomo ngaite nyika yedu yeZimbabwe inosungirwa kana kuti inofanirwa kutevedzera zveutano zvinoita kuti vanhu ivavo vari kudzoka chekutanga vaongororwe vaone kuti havana utachiona here, uye varaudzwe kubva mune imwe mhomho yese yeZimbabwe vaendese kumaquarantine centers. Asi ikoko kumaquarantine centers hakufani kuregerwa kuchiita breeding ground, nekuti zviri kuitika nezvekuti vanhu vari kungonosanganiswa imwomo kuita mombe dzasangana patiba. Zvino zvinenge zvichidiwa kuti muquarantine center imomo vanhu vagare vakaraukana, vasingasangane, vasingabatane pamwe chete, uye vanofanira kunge vachipiwa zvekuzvipfeko kana kuti mbatya dzinodzivirira kuti mukusangana mavo vasafemerana kana kuti vasatapurirana utachiona.
Tichitarisa zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika kana zviri kudzokera kumusha, zvine ruzivo here rwemitemo yese yekuzvichengetedza yamuri kutaurai?
Kana takatarisa zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika kana kuti vari kudzokera kumusha, vazhinji tingati vazhinji vane ruzivo kana kuti vakanzwa zvinosungirwa kuti vaite kuti vasapinde munjodzi. Chinhu chakakosha kuti vanhu vane maintenance social distancing, uye kuti vanhu vacherechedze kupfeka mbatya dzinovadzivirira ivo pachavo nekudzivirira hama nevadikani kana vanosangana navo. Chinhu chakakoshawo zvekare kuti vanhu vasangofambe fambe zvisina tsarukano. Vanofanira kuti pavanenge vava kufamba vachifambira chinhu chakakosha, unanga kana kuri kuchitoro kunotenga, kana kuri kufamasi kunotenga mushonga, unotenga mushonga wodzoka kumba, kwete zvokuzotandara muchienda kumabhawa, zvinhu zvisina kunaka izvozvo, nokuti zvinogona kuendesa vanhu panjodzi.
Tochitarisawo iko kunze kwenyika kuno, kunyika dzakabudirira zvakaita semuno muAmerica, pane matanho here atatorwa panyaya dzekuwanikwa kwenhomba kana vaccine yekurwisa chirwere ichochi?
Kana takatarisa nyaya yenhomba iyi kana kuti vaccine, tichiri chinhambwe chiri kure, hongu tiri kuona progress kana kuti tiri kuona kuti nyika yeAmerica iri kufamba negwara rekutsvagurudza iyo vaccine kana kuti nhomba inogona kuzodzivirira kuti vanenge vasati vabata nechirwere vakabayiwa kana kuti vakapiwa nhomba iyoyo, zvinoita kuti pavanozosangana neutachiona uhwu vasarware zvakadzama kana kuti vasazofe nechirwere semafiro ari kuita vanhu pari zvino. Asi handione tichibuda nenhomba iyi kusvika gore rinouya, tingatoti zvichida pana January February ndio earliest yatingatange kuona kuti pangagona kunge paine mushonga wenhomba. Iye zvinezvi tine atinoti macandidate vaccines, kureva kuti pane mishonga iyo yenhomba ichiri kuongororwa kuti ionekwe kuti inogona kubatsira here. Asi pane mitatu chaizvo inonyatsokupromisa, asi kuongororwa kwemishonga iyi hatigone kurevabembera tisati tasvika kumberi kunosvika ku3rd phase clinical trial anenge ari randomize, anotipa data, anotipa maresults.
Avo vanga vari mukuru weGlobal Health Consultants and Progressive Insurance Partners International vaFrank Guni vachitaura vari parunare naJonga Kanemiri weStudio 7 muWashington DC. Apo vanhu vakawanda munyika vakatarisana nenzara, vamwe varimi vekumaruwa ekwamazviwa mudunhu reMidlands vari mumaguta nekuda kwekushandisa nzira yekurima inochengetedza mvura shoma yavanowana. Taurai Shava akashanyira nzvimbo iyi munguva pfupi yapfuura, ndokuti panyaya inotevera.
Pamusha pavaHenza Mfundu pane zvipfuwo zvakawanda izvo zvinosanganisira mbudzi, huku nemadhadha. Vafundi vanogara kwamadya kuseni kwamhototi kana kuti ward 16 kumaruwa ekwamazviwa kuchamhembe kwakadziva kumabvazuva kwedhorobha reshavani. Vafundi vane musha wavo wakanaka zvikuru une dzimba dzakavakwa nezvidhina uye dzakapfirirwa nemarata. Vanoti pavakatanga kugara panzvimbo iyi mukutanga kwemakore a2000 vakawanda vaiti hapagarike. Asi chiso chavafundu chinoratidza kufara vachitsanangura basa rekurima ravanoita pamusha pavo, vachiti ndizvo zvinovapa raramo.
Musha nezvipfuwo zvamunoona zvine matangawo zvakabva muno muvhumu. Kana papasina izvozvo zvinhu ndisina kana chinhu, ndinoendisa vana kuchikoro nokurima matomatisi Ndinerimwe gore ndakambodori magorosi ndikawana 2 ton muno munda. Nemvura iyi ndakaharvesta. Saka panapa tinoita zvewater harvesting tichishandisa makandiwa. Ndo anoita kuti tirambe tichiwana vunyoro hwamunoona hunopisa matomatisa.
Vafundi vane mbiri yekurima madomasi asi vanorimawo zvimwe zvirimwa vachishandisa makandiwa kuti vabate mvura inonaya. Vane zvidhamu zvidiki zviviri mugarden mavo uye mune chimwe chezvidhamu izvi vanochengeta hove. Mudzimai wavafundu, amai Rachel Fundu, vanoti kurima kuri kuvapa pundutso, asi vanoti pakutanga zvaisave nyore.
Ini zvinhu zvaenderemera, ndochinhu chandisingambozivi kana mupenyu hwangu kuti chinei kurima kudii, asi murume wangu akaita hanya neshungu, akandikurudzira kuti kurima kudai, ndikatevedzera zvaaindiudza, kuti kudzvara todzvara takadai, kudiridza todiridza takadai, ndikazvitevedzera, asi zvinhu zvairema. Zvaigwadza.
Nekuda kwekurima, vafundu nemudzimai wavo vakakwanisa kuisa magetsi pamusha pavo uye amai fundu vanoti vanorarama upenyu huri nane chose.
Zvinhu zvanga zvisingambotarisirwikana kutivo tingaita magetsi. Asi nokuti taita vatengesa matomatisi edu, tikatenga ng'ombe, tikakwanisa kuti tishandise ng'ombe idzodzo kuti titenge magetsi, takazvikwanisa izvozvo. Plus vana vedu, tiri kukwanisa kuti vaende kuchikoro. Hatiwani mwana unododzingwa kuchikoro. Nokuti zvinhu zvedu tichiwana mari yedu nenguva, tikatengesa ngoma yedu yematomatisi, toendesawo kuchikoro. Chero vana vedu vakukwanisa kupfeka, kuti mama ndoda kuti tenge gwa chakati, ndokwanisa kutenga nokuti ndichikwanisa kurima ndichiwana mari.
VaDaniel Mawere ndichipanga mazano, musangano reMuonde Trust, rinove sangano rinosha ndaraka zvimirira rega. Sangano iri iro rakavambwa mugore ra2014 rinoshanda nevarimi vanopfuura mazana mana vemumaruwa ekwamazviwa muchirongwa chekuedza kusimudzira gohwo ravo. Vamawere vanoti varimi vakawanda vakagara vachishandisa makandiwa, asi musiyano ndewekuti sangano ravo rave kukurudzira kuti izvi zviitwe nenzira yekuchengetedza, kwete kurasa mvura.
Unoshanda nevarimi chivakurudzira kuti vashandise makandiwa mukuchengetedza mvura anonzi iwo madred level conduit. Kare mvura yainaya zvakanaka uye makandiwa acho anga ari madrenaway conduits airasa mvura. Asiyana nemadred level conduits, kuti madred level anobata mvura achiita kuti zvirimwa zvikuwana kubatsirika mumunda.
Zvinoratidza kuti varimi vari kutevedzera nzira idzi vari kuwana pundutso. Kana kuita makandiwa akadai kuchigona kubatsira kuwedzera gohwo, kwose izvi zvisingaitwe nevanhu vakawanda munyika. Vafundi vanoti nyaya yemakandiwa inoda kuti munhu uzvipire, uye vamwe havazokwanise kuita izvi sezvo vachiona sebasa rakaoma.
Kushanda ndokunongogwadza, asi zvinhu izvi zviri nyore kana uchizvitanga, nokuti unongoshandisa mvura yaune uchiwana ipapo, uchigadzira mvura yako kuti maweza ayo yaunoda kuti fambe nayo nzira yayo inobva padzimba inodini uchidzora dzora. Asi unongoshanda uriwe, haumiriri kuti kwai ndoita zvemari, nokuti kwatanga nemari usina mari, unochidogadzira basa. Saka patakadogadzira basa rangu pandava kusevenza.
Sangano reWorld Food Program rinoti vanhu vanosvika mamiriyoni masere munyika vakatarisana nenzara nekuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana, kusanganisira kusanaya zvakanaka kwemvura pamwe nekusamira zvakanaka kwezveupfumi munyika. Pundutso kuri kuitwa navafundu nevamwe varimi vekwamazviwa kunoratidza pachena kuti munhu ukazvipira kurima zvine ruzivo neungwaru mukati unogona kuwana raramo yakanaka zvisinei zvimhinga mpinyi zvakaita sekusanaya zvakanaka kwemvura. Ndakamirira Studio 7 ndiri paVogue Township kwamazviwa, ndiri Taura Ishava.
Chirongwa chedu chelive talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro inawo zvakare. Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakakwira nechipiri kusvika pamazana mashanu nemakumi mapfumbamwe nemumwe kana kuti 591. Dzimwe nhengo dzeMDC Alliance dzinodzingwa zvakare mudare reparamende. Mutori wenhau anga aine mukurumbira munyika Grace Mutandwa anoshaya. Zimbabwe inorangarira mabasa akaitwa namushakabvu Dr. Joshua Nkomo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, tokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soko isika tisenda